manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 26/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi vana chiremba vari kuramwa mabasa voita musangano wekuti vaone kuti votora gwara ripi
marichanga tinayo zvese zvanga zviripo asi nyaya yekuti munotambira chisimusi kunzvimbo yekuti haukwanisi kutambira mari yako kunzvimbo yekuti haukwanisi kunwa kokokora kusaka kuti inofarira kunzvimbo dzakaita saizvozvo taura kuti aiwa zvinani vari iko ivavo vangoryawo zvishoma izvo zviripo izvozvo
vakawanda vari kunze kwenyika vanogundikana kuenda kumusha kuzorore kisimusi vachiti zvinhu zvakaoma muZimbabwe kunyangwe hazvo zvakaoma munyika vamwe vanoti varikuti varikutosunga dzisimbe kuitira kuti vave nenguva yakanaka nemhuri dzavo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC kuramwa mabasa kwavana chiremba kwasvika muzuva rechimakumi maviri nematanhatu nhasi varwere vakawanda vachidzorwa kumba izvo zvapa kuti vakawanda vaomerwe pazororo rino rekisimusi negoredzva varwere vari muzvipatara vakawanda ndevaya vanavana chiremba vavo vanenge vakazvimiririra asi vachishandisa maward navana mukoti vemuzvipatara zvehurumende kana kuti maprivate patients Dare Labor Court rakapa mutongo wekuti vana chiremba vadzokere kumabasa richiti kuratidzira kwavo kwaisava pamutemo. Hurumende yakabva yati yambomisa vana chiremba ava mabasa kwemavhiki maviri uye nekuvadaidza kudare. Asi vana chiremba varikutsika madziro vachiti havasikuzodzekera kusvika zvichemo zvavo zvinosanganisira mari yemuhoro uye kuwaniswa kwevarwere mishonga zvagadziriswa. Nasi pataenda pamhepo vana chiremba ava vanga vachiita musangano kuti vaone kuti votora gwara ripi mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndo vakanzi nedare remakurukota vagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba iyi asi munhu adaira nharembozha yavo ati vachazofonera Studio 7 kunyangwe hazvo vasina kuzoita izvi pataenda kumhepo Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike kuti tinzwewo maonero avo nezvekuramwa mabasa kwavana chiremba.
Nhau yana chiremba inhau inosuwisa zvikuru nekuda kwekuti ruzhinji rweZimbabwe runorarama nekuponera kuzvipatara zvehurumende, zvipatara zvemakanzuru nezvipatara zvemamishoni. Saka nekudaro pakava nekukakavadzana pakati peana chiremba nehurumende zvoreva izvo kuti veruzhinji vanopinda mudambudziko rakakura zvikuru. Kunyanya-nyanya panguva yatiri inoyi yechisimusi inosanganiswa nemasaona inosanganisa nekuti vanhu vanokwanisa kusangana neurwere asi nekuda kwekuti veruzhinji havazokwanisa kuenda kumaprivate kuti vanobatsirwako nekuda kuti veruzhinji tinorarama nekuenda kuzvipatara zvehurumende.
Saka semaonero enyu poitwa sei apa?
Kurudziro yedu ndeyekuti hurumende dai yadzora mwoyo yagara pasi nana chiremba pagadziriswa matambudziko aripo kuitira kuti tisarambe tichichungurudza nekuomesera veruzhinji avo vasina mamedical aid avo vasina mari yekuti vanokwanisa kubuda kunorapwa kunze. Saka dambudziko iri dai rachigadziriswa nekuchimbidza nekuti vanhu vari kurwarira mudzimba vanhu vari kufira mudzimba nekuda kwekuti havakwanise kunge vachiwana mari dzekuenda kunorapwa kuzvipatara zveprivate kana kuwana mari sezvinoita vari mumatongerwe nyika vaya vakuru vedu avo vanobhururuka vachinorapwa kunze. Veruzhinji hatikwanise kubhururuka kunorapwa kunze, saka tinenge tichitotarisira kuti dai zvipatara zvedu zvashanda kuitira kuti tiende tinorapwa ikoko.
Asi semaonero enyu, budget rinoiswa nehurumende kunyaya dzeutano rinonyatsokwana here kana kuti kunoda kutoiswa mari yakawanda?
Bajeti harikwani nekuda kwekuti mukatarisa makore mazhinji apfuura esaya, bajeti iri kupihwa kubazi rezveutano harisi kana kukwanisa kumita iye yatinoti Abuja Declaration inoti izvo hurumende dzemuAfrica dzinofanira kunge dzichipa chidimbu chinoita 15% chebhajeti rose kumabasa ezveutano. Zvoreva izvo kuti iye zvinezvi muri kuona kuzvipatara hakuna zvekushandisa. Kuramwa kwaitwa mabasa nevana chiremba, imwe nyaya yavaiburitsa inhau yekuti hatina zvekushandisa muzvipatara umu. Mishonga hakuna, mishina yacho hakuna, iye zvinezvi kana magravhos chaiwo ekushandisa hakuna.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika, vamwe vanhu vanoti vanotosunga dzisimbe kuitira kuti vave nenguva yakanaka nemhuri dzavo. Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vashanyira nzvimbo yechinhoi case vachiona zviyevedzo zviri panzvimbo iyi. Mumwe avo vashanyira nzvimbo iyi vatonderai chaitezvi ava vabva kumarondera vati kunyange zvinhu zvakaoma hapana wekuchemera asi kutosunga dzisimbe. Vachaitezvi vati kuoma kwezvinhu munyika kwakavasimbisa zvekuti vave kurongera ramangwana nguva iripo.
Situation yemunyika medu yatisimbisa. It's like we as we go through hard times, it will gain us strength. Ahead of time, what can we do? Should we end up through my challenges? We just set aside some funds. This is what this one is for holiday. You know, to create our own comfort. Put it design you to make.
Mumwe anga ine mhuri yake kuchinhoi camps ndiyamaimo Blessing Paspamire ava tivafunga zvekufadza mhuri yavo sezvo mari yekupinda mumapako anga ari madhora matatu pamunhu.
Tangotirega tongofadzawo mhuri nemasiridoras bhoza ofisha yelofure chingwa riri kuita itorofu dzechingwa chechi tangonyima vana nhasi vakajeka raisi tobva tamuye kunonavo kungovainjowa kungovafara chete kuti vaenda kuchinhoi camps just traveling nekungodya machikeni.
VaRichmond Nuta vativo zvinhu zvakaoma asi vamanikidza kuuya nemhuri kuti vaone zviwanikwa zviri munyika yavo.
Vainyaya yekuo kusekereza zvirozi zvenechichida heritage saka vambacho kunongofosa vone zviripo kuti zvimisi vana vaone something but kuoma zvinhu zvakaoma.
Asi vanhuta vati mari yekuona mhuka dzakaita seshumba yakawandisa zvichienzaniswa nedzimwe nzvimbo.
Asi kushumba kunodhura $5 adult. There's no way andinoenda kushumba taunoona shumba ndomira kuyakuya for more than an hour bcause ndongora ngomira pamwe 30 minutes or so then apatwe $5.
Vakrisa Chikonye vati munhu wese anofanirwa kukwanisa kuona mhuka zvisinei kuti murombo here kana kuti mupfumi.
Zvinofanira kukwanisika nemunhu wese. The attraction yemaZimbabwe iri muZimbabwe, so everyone should afford getting without probably going deep into their pockets or what.
Asi vamenadzi mutunzi vati madhora matatu akawandisa zvichienzaniswa nemawanirwo ari kuitwa mari iyo vanoti iri kunetsa kuwana.
Mamwe makore achona apa zvaipfuura $3 mari yachona yaiwanika apa pari kuti hapo $3 asi mari yacho haisikuwani saka difference yachona inoita kunge imwe chete because hakuna ari kuikonzo iwana $3 kutika sana chikombe ya nika mashuru kuna nasani anike paka wani wabana wazukuti tumira wakana pana paide paka tozarane moto paka tukatikari pae zahe wa zaka zidura nasi zaka chipa pa zaka chipa nupa pasina kuzara saka
kupinda kuona mapako munhu anga achibhadhara madhora matatu kuona mhuka munhu anga achibhadhara madhora mashanu kufara vanhu vachibika nekunwa kwanga kuchibhadharwa madhora gumi pamhuri uye vashanyi vekunze vanga vachibhadhara madhora gumi kuamerica kuona mapako nezana remadhora kutuhwina mumvura dzemapako ndakamirira studio 7 muchinoi ndine Ata Chiguriwa
vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakakundikana kuenda kumusha kuzorere Kisumusi vamwe vavo vachiti vaswera vachiita zvakasiyana siyana pazuva ranhasi reBoxing Day zvinosanganisira kutandara nehama neshamwari vachidya nekunwa vamwewo vachiswera vari kumabasa vamwewo vakaita semutungamiri wesangano revanotengesa nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru ndo vaswera vachiona zvavo muka kuKruger National Park iri muSouth Africa vaJuru vanoti kuoma kwezvinhu kumusha ndiko kwakavaodza mwoyo uye vanoti kunyange hazvo vanga vaine mari yekuti vaikwanisa kuenda kumusha vachipedza zuro rekusimusi zvese negoredzva vati nyaya yekushaikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari kushaikwa kwezvimwe zvekudya nezvekunwa pamwe nekunetsa kuwanika kwemari munyika ndizvo zvakaita kuti vasarudze havo kutambira Kisimusi vari muSouth Africa mavagere muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika Jonga Academy weStudio 7 abata vaJuru avo vari kuKruger National Park
Ranga rizvare kisimusi iye zvara nhasi ndere Boxing Day. Zvara vezimbabwe zvakazama nekuti zvinogona napo kuti zvinge zvichifara kunyanya kufara zviri kunze kwenyika zvekuti munyika hamuna chekubata chero uine mari yako hamuna kukokora hamuna chii. Saka isu nevamwe takatwanisa kunge tichinge tiri kunzewo kwenyika isu tikanga tichifara tiri kunonzi kuKruger National Park. Vazhinji vanoiziva iri national park iri panumber 9 in the world uye iri panumber 2 muAfrica ichiteerera Serengeti saka anga ari mafaro bazi bekazi vana vezimbabwe vanga variko vachitaurawo shona vachitaurawo ndevene ichivanzwa imomo muKruger National Park saka toti anga ari mafaro bekazvo kuvana vezimbabwe vakange vasarudza kuenda kunze kwenyika kuti vanofarawo vari kunze kwenyika kana kuti vagara kunze kwenyika
Asi muri kuzwa sei kuti muri kupedza zororo iri musiri kumusha?
Chinoitika ndechekutika mukoma Jonga dzimwe nguva unongotozongoti panofarika ndopaunotozofarira uri sekuti ndo zvinenge zviripo kwangongotumirawo vanenge vari kumusha ikoko vafara vari pavari isusiwo tichingofarawo tiri katiri ndo mamiri azvanga zvangoita iwayo.
Saka nhasi ndezvipi zvamaona zvamukati zvanakidza mhuri yenyu?
Nhasi takwanisa kunge tichipinda muKruger National Park pazuva rechipiri zuva rekutanga ndevanhezera nhasi ndo ratazonyatsoona mhuka zvakanaka chaizvo sekuti nezuro kwakanga kwakazarisa saka mota dzaitomiswa kunge aiwa timbomira kunze tinenge tichipinda mota 10-10 kana pakabuda 10 topinda 10 saka nhasi tazowanika tichiona mhuka dzese taona nzou dzaa dzichifamba dzakawanda zvikurusa tikaona zvipembenene tikaona zvese marhino asi mafurira mudenga ndo anga akanyanya kuti wandei zvikurusa tikakwanisa kuonawo nyati tikanonyoka akaitoreke kutanga kuti ine mhuri yangu tinge tichiona zvinhu zvakaita saizvozvo saka tongoti pabig 5 tikaona mhuka dzese hapana mhuka yatisina kuona pabig 5
vaJuru vane mhuri yakakura sei
vaJuru vane vana vasikana vaviri nemukomana mumwe chete
saka imi kusaenda kumusha pakisimusi kwaive kwokuti makakundikana nekuda kwekushayiwa mari here kana zvekufambisa kana kuti makasarudza henyu kutambira kisimusi muri kuSouth Africa
mukoma Jonga mari tanga tiinayo zvese zvanga zviripo asi nyaya yekuti munotambira kisimusi kunzvimbo yekuti haukwanisi kushandisa mari yako
kunzimbe kuti hakwanise kunwa kokokora kokokora chinhu chiri basic mukoma jenga chinhu chekuti chinofanwa kungowanikwa nemunhu wese wese kana wakabata mari yako saka kuti inofarira kunzimbe zvakaita zvaizvozvo taura kuti aiwa kuti chinoita makwikwiti chinhuya makoko mashoma anenge ari ikako zvinani vari iko ivavo vangoravo zvishoma izvo zviriko izvozvo itoidyawo zviri kunoko pamwe nhamba ingaite diki pamitarapo.
Avo vanga vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare kuKruger National Park muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuDemocratic Republic of Congo vanoti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wesvondo dzaendeswa mberi mumatunhu matatu kusvika muna kurume mushure mekunge mutungamiri wenyika asarudzwa uye kugadzwa. Mumwe mwana wekuGuatemala akashaya ari maoko evanochengetedza miganhu yeAmerica. Apa kuti imwe nengo yemaDemocrats yakakukidza musarudzo dzeSenate kuTexas vaBeto O'Rourke vakurudzire kuti paferefetwe zvakakonzera rufu urwu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura kushanda zviri pamutemo kweparamende muna Gunyana vachivimbisa kuti paramende iyi ichavandudza mitemo yakasiyana-siyana kuitira kuti vemabhizimisi vazosima mari dzavo muZimbabwe pamwe nekuti vanhu vagare zvakanaka munyika. Asi kusvika pari zvino hapana zvizhinji zvakavimbiswa zvati zvaitwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vakavhura paramende vachivimbisa kuti hurumende yavo yainge yakasiyana nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi makurukota vaMnangagwa mazhinji akatadza kuenda kuparamende musi wayatanga basa, izvo zvakatsamwisa vakawanda. Vamwe vasina kufarawo nazvo, mumiriri weNorton muNational Assembly vaTemba Muliswa avo vakati urongwa hwavaMnangagwa haugoni kubudirira nemaitiro emakurukota avo.
Report is based on the ministers implementing, and if they are not here, who will implement? Very sad.
Makurukota ehurumende ndiwo anofanira kuona kuti zvese zvakataurwa nemutungamiriri wenyika zvaitwa. Zvino kana asipo, ndiani anozviita? Zvakashata chose zviri kuitika izvi.
Mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda havanawo kufara nemaitiro emakurukota uye vakavimbisa kutaura nemakurukota aya pamwe nekuzivisa mutungamiri wenyika nezvenyaya iyi.
Just to nip it in the bud, I'll raise the issue tomorrow when we meet the honorable ministers.
Kuti zvisaramba zvichiitika ndichataura nemakurukota ndovatsanangurira zvirango zvaanokwanisa kupiwa kana atadza kuteedza mutemo wenyika neparamendi unovasungira kuti varemekedze pamwe chete nekuuya kudare rino.
Nguva dzese panotanga paramende basa, mosheni yekutanga muNational Assembly neSenate ndeyekutenda mutungamiri wenyika nemashoko avo pakuvhura paramende. Asi gore rino, nhengo dzeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa dzakati hadzisi kuzotaura pamusoro pemosheni iyi sezvo bato radzo risingatore vaMnangagwa semutungamiri wenyika ari pamutemo. MDC inoti sarudzo dza2018 dzakabirwa zvemhando yepamusoro, ukuwo ZANU-PF ichiti yakakunda zvine mutsindo, izvo zvakatambirwa nedare reConstitutional Court. Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti kuita kwakadai hakuna zvakunobatsira.
Plus hazvinazvo zvinombochinja kuti kwokungoita fight chete nokutaridza political power. Chinhu chokuti vaMnangagwa ndi president weZimbabwe hatizvo kutaurirana nhema pano. VaMnangagwa ndi president weZimbabwe handesi kana vakafa kana kuti vakarwara kana kuti vakabviswa nezano. VaMnangagwa vabvi papo kusvika 2023 asvika. That is the honest truth iripo, and that is the legal position iripo unless something happens to the president. Harabviswi papo. Whether vanhu vemudc muparliament varega kudhibheta speech yaMnangagwa kati vaidhibheta.
Mukuru wesangano rinomirira vatori venhau dzemuparamende reZimbabwe Parliamentary Journalists Forum Venaranda Langa anotiwo muparamende muri kugara mine mirijonga langa anoti nyaya kuti nengo dzeMDC dziri kuramba kuremekedza vamunangagwa ndiyo yakazoita kuti dziburiswe mudare nechisimba musi waturwa budget ra 2019
saka pa budget apa ndipo pakazoshata nokutoti paakapinda havana kusimuka vakazopedzisira vatumirwa mapurisa na speaker of parliament Jacob Mtenda kuti avadzinge muhausi saka madzingiro acho akaita mhirishonga zvekutoti ba MPs MDC alliance echidzimai vamwe vakasimudzwa zvekutoti vakazopedzisira vakurwara vamwe vacho vakasimudzwa nenzira inonyadzisa zvekutoti chero zvipfekwa zvavo zvemukati zvaitoonekwa
anoti kunze kwemhirishonga yakaitika mudare mumakomiti eparamende mune nyaya hombe dzakaitika uye anoona sekuti nyaya yekuongororwa kwemashandiro ekambani yemarasha yeWange Colliery nekomiti inoona nezvemigodhi kwakaburitsa uori unotyisa huri kuitika mukambani iyi Langa anoti chakanyanya kukatyamadza maitiro enhengo dzebato rezanu PF izo dzakaramba kuti mumwe muzvina bhizimisi ane zvikamu zvakati kuti mukambani iyi Vanik van Hoog Straten vasape umbo pamusoro pekambani iyi
MPs vachiramba kuti ataure kupariamendi zvakanyadzisa chaizvo nyaya yeWange Colliery yakanetsa nokutoti inyaya yecorruption yakatodonesa Wange Colliery yakatoita kuti Wange Colliery isamire zvakanaka kusvitira nazvino
zvakabudawo pachena muongoro yakaitwa kuti pane vamwe vakaita samuzvina bhizimisi Shepherd Tundia vekukwekwe vakashandisa zita remutungamiri wenyika kuvhiringidza zvino mukambani yeWange paramende haina kufara nekushayikwa kwemafuta emotikari munyika uye komiti inoona nezvemhando dzemoto yakashedza makambani anotengesa mafuta Reserve Bank of Zimbabwe pamwe navese vane chekuita nenyaya iyi kuti vazotsanangure kuti dambudziko iri ringapera sei Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakaudza paramende kuti vari kutenga mafuta anokwanira nyika yese asi zviri kuitika zvinoratidza kuti mafuta aya haasi kukwana sezvo mitsetso yemotokari mumagaraji iri kuramba ichireba nhengo dzeparamende dzisati dzaenda kuzorore kisimusi dzakapasisa budget ra 2019 mushure mekumanikidza gurukota rezvemari vamutuli ncuve kuti vawedzere budget radzo kuti dzikwanise kutengerwa motokari dzemhando yepamusoro dzerudzi rweToyota Land Cruiser apo gore ra 2018 riri kusvika kumagumo vakawanda vanoti vanoda kuona nhengo dzeparamende dzichiita basa rinosimudzira upenyu hweveruzhinji kwete kuswera dzichiita kunge ndumurwa dziri kurwira zviwitsi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Pane varume vaviri vainge vakapfeka mbatya dzemasoja vanonzi vakakonzeresa mhirizhonga pazuva rekisimusi munzvimbo mbiri dzakasiyana. Murume wekutanga anonzi akarova makondakita maviri panokwirirwa mabhazi ekwaRusape. Mumwe wevakarova anonzi achiri muchipatara cheRusape General Hospital. Vakaona zvichiitika vanoti murume uyu haasati asungwa. Studio 7 inokwanisa kunzwa kumapurisa ekwaRusape sezvo vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Murume wechipiri anonzi akarova munhu nebhodhoro akamucheka zvakare pahuro nebanga izvo zvakakonzera kuti afe. Izvi zvinonzi zvakaitika nezuro kuward 10 kwaSeke apo vanhu ava vairwisana pazvitoro vachinwa doro. Vakaona zvichiitika vaudza Studio 7 kuti nyakubaya mumwe nebanga akasungwa nemapurisa. Asi atinokwanisa kunzwa divi remapurisa ekwaSeke. Asi kanzura weward 10 amai Irene Manjoro vaudza tanonoka wandiwe Studio 7 kuti murume akapondwa uyu akange ari munhu kwaye zvikuru.
Inini kuri kufona wapanda aitwa ndatofonerwa ndizvi mukomana akauraya vanhu kalisa rateiwa ndiye akabaiwa pamunzi paharawa pamashop nemusoja iye achibva afa anzi atozotakurwa nhasi kuenda kwaRusape nemapurisa abafira ipapo.
Akasungwa here musoja uyu?
Zvemusoja kusungwa handisati ndaziva bandiritina mubhijana handisati ndaziva kuti akasungwa here asi ndangozvinzwa izvozvoizvo munhu atoriwo sekuru wedu akafa kutoriwanje asi zvokuti musoja musoja asungwa handisati ndazvinzwa ndoda kuti ndikomiteni vari ikoko vandiudzewo.
Asi zvakaitika nezuro?
Zvakaitika nezuro yekuti ndibanheru.
Munoziva kuti nyaya yacho yanga iri yechii?
Ah, yangu tulianga baba ilani amzira kuzware gani ndi kuchemea ni kuzware ni kuhua ndi.
Apana shimo ya jamu na zware ne chini kwech.
Ndio watu wamefurahi kama na yangu alisinga yangu kigeta muri yake. Anga tuleta na kuti.
Apo wanga warikanzura wewadi 10 kwa sike amai Arin Manjoro vachitora bari parunare kwa sike kwa kare na tanono kawande West Studio 7. Sangano runomirira varimi reZimbabwe Farmers Union rukurudzira hurumende kuti isatare mitengo yezvirimwa zvavo mwaka uno ichiti varimi ndivo vanofanira kuzvitarira mitengo yezvirimwa zvavo. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti varimi vachashandisa mari yakawanda mwaka uno nepamusana pekukwira zvakanyanya kwakaita mitengo yezvinhu zvavanoshandisa mukurima zvakaita sembeu, fetereza, pamwe nemishonga yesora nainodzivirira zvirwere pambesa dzavo. Nokudaro vaZakaria vanoti hurumende ikaenderera mberi nekutara mitengo yezvirimwa varimi vanogona kurasikirwa nemari yakawanda sezvo hurumende ichiwanzotara mitengo iri pasi nguva dzose. VaZakaria vanoti varimi vanofanira kusiiwa vachitara mitengo yezvirimwa nekuti ndivo vanoziva mari yavanenge vakashandisa. Hurumende ndiye inotara mitengo pazvirimwa zvizhinji zvinosanganisira chibage, donje, gorosi pamwe nebinzi.
Tinofanira kuregera market ichitiudza kuti chirimwa ichi mutengo wacho ndouyu. Tine markets akafanana necommodity exchange ndo anokwanisa kutibatsira kuti value inoenda pachirimwa ichi, value inoenda pachirimwa ichi zvichibva nokudiwa kwachiri kuitwa panguva iyoyo. Izvozvo ndo zvinobatsira varimi kuti vaone kuti chirimwa chine mari munguva ino ndechichi, chirimwa chine mari ndechichi.
Munyoro anoona nezvekurima muMDC vaValentine Ziswa avanorimawo vari kuHeadlands mudunhu reManicaland vanoti wokurima kunofanirwa kutorwa sebhizimusi zvokuti varimi vanofanira kusiiwa vachitara mitengo yavo voga kwete kuudzwa zvekuita nehurumende pazvirimwa zvavo.
Kukwira kwaita mitengo yezvinhu hakuzowirirana nemapurize kana zvavo zvava kutengwa kuti vachizodzokera back kuminda hazviiti. Saka iko zvino it's very unlikely kuti vanhu vazhinji vanokwanisa kurima kusvika pavaizvitarisira.
VaZakaria vanoti hurumende inofanira kugadzirisa kusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika kuitira kuti vaite basa ravo vasingatemeswe musoro nenyaya yemitengo.
Saka nyaya iyi inoda kutogadzirwa kumusoro hurumende ichitarisa kuti zvinoita kuti ikonomi imire inzi yati yamira yanyatso kuti twaso ndezvipi. Varimi vari ready kurima asi chavanoda varimi kubatsirwa kuti vagone kuti kana vachida kutenga mainputs vanomatenga nenzira iri nyore.
VaZiswa vanotiwo rimwe dambudziko ravakatarisana naro sevarimi nderekuti havasi kukwanisa kuwana zvikwereti kumabhanga sezvo varimi vazhinji vasina tsamba dzinoratidza kuti ndivo varidzi vemapurazi kana kuti matitle deeds pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvavanoda mukurima. VaZiswa vanotiwo varimi vazhinji havasi kuwana mbeu nefetereza paine nguva zvavanoti zvichaita kuti gohwo remwaka uno ridzikire zvakanyanya.
Nhamo yataanayo ndeyekuti even my farmers kuti vaende kunotora mari kumabank chekutanga mari yacho yakadzikira value. Chepiri mari haisi kutoreka kumabank, therefore kuti murimi aitore mari agonotenga zvinhu zvaakudhura patio nemutauro zvichaita kuti goho redu ridere zvakanyanya. Asi chimwe chikuru chandikona chekuti icho vehurumende they don't even seem to care.
Gurukota rinoona nezvekurima vaParents Shiri vaudza Studio 7 parunhare kuti vachaedza kugara pasi nevemasangano anomirira varimi kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko avari kusangana nawo. VaShiri vati hurumende inokoshesa varimi zvikuru sezvo vari ivo vakabata upfumi hwenyika. Zimbabwe yaizivikanwa zvikuru munyaya dzekurima zvokuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzaipona nechikafu chaibva muZimbabwe. Asi pakatanga chirongwa chekubvuta mapurazi evachena pasina muripo pasi peutongi hwevaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe, gore nyika rakatangawo kudzikira zvakanyanya zvokuti Zimbabwe yava kupona nerubatsiro munyaya dzechikafu sezvo nyika iri kutadza kurima zvinoikwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheDiaspora Forum nhasi patinenge tichikukurira nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvezororo rekisimusi negore dzva. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 kuMpalakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Akula sizathu sokubana amabhasi engafakwa ama reducers lawa we speed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama accidents la endlini emgaqweni.
Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa umthetho wokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu semoda ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. Ukuswelakala kwempahla izitolo kanye lamafutha emoda kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Inzalo yakogodlwayo esihlala emagumbini yamane omhlaba eze kukhefu lekhisimusi iqoqa umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqindi kusasa mhla ka 27 kuMpalakazi eAvoca Cultural Center. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa imithetho ebalisa Stage Charter Instrument 129 omnyaka ka-2015 okhuluma phezu kokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu imota ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. UMavis Kamosethulela lolu daba ngugcweleyo.
Uhulumende uthi kunengi asakukhangela emizameni yakhe yokulondoloza impilo yabahamba ngezimota ezithwala abantu okubalisa ukusebenzisa lomthetho we-SI 129. Umphathintambo ogatsha lwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku, uMnumzana Kazembe Kazembe, ulandisa ngosekuthe kwenziwa uhulumende ukusebenzisa lomthetho we-SI 129 kuze kube khathesi.
Zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa okuyikho abogatsha lolu baphakathi kwakho. Umzekeliso yikuba ingabekwa limtshina, kube le mitshina njalo ebonisa ukuba imota yinye ngayinye ikuphi kwendawo kanye lokuba igijima ngesiqubu esingakanani.
Kodwa abenhlanganiso ephatheke emikhankasweni yokulwela ilungelo lezihambi eye Passenger Association of Zimbabwe PAS bathi ukuphuza kwahulumende ukusebenzisa imithetho efana lowe SI 129 osuleminyaka emithathu wethulwayo kungokunye kosekubangele uqonga kwenani labalahlekelwa impilo labalimala engozini zemigwaqweni. Isikhulumeli sale inhlanganiso ye PAS emhlubulweni weMandebeleni uMnumzana Norbert Mafu ulandisa kabanzi ngalokhu.
Akula sizathu sokubana amabhasi engafakwa ama reducers lawa we speed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama accidents la endlini emgaqweni. Singaqathanisa lokubana ma sikhangela kulizwe laseRwanda uzafumana ukubana bayafaka ama speed reducers lawa asehlisa izingozi ngesibanga esingaba ngamashumi amayisithupha ekhulwini.
Uma futhi abameli bezigaba edalela ePhalamende balomlando ukuthi baphume lomthetho osekela lokho.
Bakithi abantu bayaphela kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe, ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mithetho baboshwe bafakwe ezintolongweni.
Umnumzana Evans Shaba isakhamuzi sakoBulawayo yena ukhala ngabachayeli bezimota ezithwala uZulu athi benza umathanda emigwaqweni besephula imithetho.
Sicela abachayeli bamabhasi balandele imithetho emigwaqweni.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eye abameli Human Rights Network bona bakhuthaza uhulumende ukuba aphange awusebenzise lomthetho. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yamagqwetha le, umnumzana Tinei Mkwewa ulandisa ngalokho.
Emazweni athile afana labo United Kingdom, ama public transport banikwa umlando ukuthi bawufake lo mchina ozayenza ukuthi imota ayidluli ispeed limit.
Umkhwewa uthi alomsebenzi omkhulu amalunga edale lephalamende ukufuqa uhulumende ukuba enze okumele kwenziwe phansi kwalomthetho.
Kumele iParliament ibize uminister wetransport, road and infrastructure ukuthi imbuze ukuthi kungani lokhu kungalandelwa. Njalo kumele ukuthi kube lokudlelwano between iMinistry of Transport lamaphoyisa wona ama emgwaqweni ukuze kwazakale ukuthi yini kungenzakali.
Abe Traffic Safety Council of Zimbabwe TSCZ bathi phose isilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalolunye ekhulwini sengozi zemigwaqweni zibangelwa yikuphosisa kwabantu. Bathi lokhu ngokubalisa ukugijima ngesiqubo esiphezulu okwedlulisa amalawulo ikakhulu bamabhasi, ukuthatha izinqumo ngesikhathi esingafanelanga kanye lokuchayela ngendlela elobuchapha. Abephazi bathi balethemba lokuba imiphefumulo yabantu ingalondolozeka emigwaqweni nxa ungasetshenziswa ngendlela lomthetho SI-129. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni, ukuswelakala kwempahla ezitolo kanye lamafutha emota kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Intatha yezindaba yethu Joseph Njanje usipha lolu daba.
Ezindalwane sedolobha lakoBulawayo esebenzela elizweni laseSouth Africa uNobuhle Ndlovu uthi usuku lwekhisimusi lufike lwaze lwedlula engalubonanga ngoba itshone emzileni okuthenga amafutha emota.
Akunzima lo nyaka, ikhisimusi enjangaze ngiyibone. Akulalutho, akulanto ezimashopu. Mina nginje khonapho izolonqeda ilanga lonke nilayineli ifuel. Ngalayina kwaze kwaba ntambama lokuthi ngithole dololo. Hayi, into enjangaze ngiyibone kubi.
U-Ashley Mahlaba yena ohlala elokishini lenkulumane uthi ikhisimusi yakulezi nsuku ivele isiyehlukile kule yakudala ngenxa yesimo sezomnotho esingamanga kuhle.
Cabanga ikhisimusi hayi ayisafani lakudala kodwa akwehlukene hei ayinto izinto ziyabheka hayi izinto ziyakhona phina zisathola kanjengakudala laphana ukuthi sasikwazi ukuthi hayi ngoba-24 sabomzinwelanga enkomponi yami so into zakhona vele azisafanani vele sokuthule kuthezwi amaredio asakhalakhali kahle.
Ukudwela kwentengo yezinto yiso isizathu esikhulunywa ngu-Jane Mthupha esokuba kungani engazange ekhwabithe ikhisimusi yalo nyaka.
Ikhisimusi ibibhowa shem ibibhowa loba sikwejise sibili sikwaze kwatsha u-12 kodwa hhayi ibingamnandi shem ukudla yonke into nje esingelakho. Imali asilayo, ukudla kukhona kodwa kuyadura.
Usanele Moyo laye uthi akazange vele azihluphe ngokunaka usuku lwekhisimusi ngoba engazange yenelise ukuthenga ezimnandi.
Hayi, mina ikhisimusi angiyibonanga vele. Hhayi, bekulilanga nje lifana lamalanga wonke. Bekungela kudla, kungela manzi. Izinto zangkhona zithengeke ezitolo ziyadura. So vele hayi ikhisimusi asiyibonanga vele sitshone esilele
kuphela. UColin Nari yena uthi ubelulungisele waphelela usuku lwekhisimusi kodwa usuke wasephazamiswa ukungezwa kuhle.
Hayi ngiyakukholisana ngibulawa yisisi. Hayi okunye kwade kukhona ngizame ukuncengisa ususiya ngoJanuwari up to November lokhu ngigcina mjenampijana.
UNothando Sibanda osebenzela elizweni leBotswana uthi ikhefu lekhisimusi yisikhathi sokuba bezophumula besekhaya kodwa lonyaka yena akakutholi ukuphumula ngoba elokishini lemagwegwe lapho ahlala khona amanzi etshona engekho etholakala phakathi kobusuku.
Izinto ziyadura, lezi ezikhona ezincane ezikhona ziyadura, ama vegetables akukho, amanzi siyavalelwa amanzi for 3 to 5 days akunamanzi, sesilethelwa amajojo sigijima namabhakede sisedrobheni sibhadala amarendi. Hayi, akukho right lokhu.
Umasipala wedolobha lakoBulawayo uvuselele uhlelo lokuvala amanzi kwamanye amalanga ngoba isithi amazinga amanzi asendaweni yemagwegwe reservoir aseyehle kakhulu. Ukusilela kwemali yembangela enkulu edale ukuba uzulu engenelisi ukuthakazelela usuku lwekhisimusi ndawonye lokungatholakali kwamafutha ezimota njengoba imizila endaweni ezithengisa amafutha ihlala iludwendwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni liyehlulekile ukuthakazelela ilanga lekhisimusi ngenxa yokoma, ngenxa yokungami kuhle kwamnotho welizwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emaphandleni uzulu uvame ukujabulela ilanga lekhisimusi ngokubulala izifuyo, atshaya amarediyo kuthi ezitolo kuphithizele, abatsha labadala bethakazelela leli langa. Kodwa lapho sivakatshele enyandeni eGwanda North ngelanga lekhisimusi bekuthule kuthe cwaka kuthi kweminye imizi abantu bebezilalele ngaphansi kwemthunzi ungeke utho ukuthi lilanga lekhisimusi. Umnumzana Dennis Moy oyenyandeni uthi lonyaka ilanga lekhisimusi lidlulile nje.
Sinanzela ukuthi izinto ziyadura, abantu abaningi abenelisi uyathenga izinto nje, abantu bemaphandleni, abantu abaningi asisebenzi. Badlala likhisimusi kodwa sayidlala nzima, safuna ukudlulisa kulelanga nje likhisimusi elikhona.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi senyandeni uNkosikazi Mili Mpofu othe ukuqonga kwentengo yempahla kudale ukuthi behluleke lokuthengela abantwana izigqoko zekhisimusi.
Izinto kazithengeki sibili kusehlule ukuthi abantwana sibaphethe. Hayi, sifisa ukuthi kube le nguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe. Ngoba lesi simesikiswa sibuhlungu kakhulu, asisijabulisi sibili, sibuhlungu.
Umnumzana Stanley Mathe uthi lonyaka ikhisimusi bayidingeka kubo makhelwane.
Hayi, ikhisimusi yalonyaka siyabe siphonga ukuthi bona labo makhelwane abatholileyo sihambe siyephongudla sindawonye. Zithi uhulumende alibana uyasikhumbula ngokudla ngoba sisezilendlala.
Umnumzana Special Dube uthi kungasibantwana abasebenza kwele South Africa belizadlula njengawonke amalanga ikhefu lekhisimusi.
Amalungiselelo lapha silapha thina sedlule, so okusincedisileyo yingathi yibo abantwana abangavele abasebenza khona leGoli ababuyileyo, yibo nje ababuye lokuyigrosari.
Lobanje iningi belikhala intandane labagugileyo abafika amathuma ezithupha bathole izipho ezijeneyo abaziphiwe ngunkosazana Saneliso Dube osebenzela kwele South Africa. UMadubo lesifiso sokuvula umuzi wentandane uthi ukhathazekile ngenhlalakahle yalaba bantwana emaphandleni.
Abantu abathola izipho namhlanje ba 56 to 60 masihlanganisa labo omkhulu abathole izipho zekhisimusi, especially intandana sicela abantu ozozinakekela, nami ngithi ndlulisa uthando lwami kuzo.
Ukusilela kwamafutha ezimota kudale ukuthi abanye abafana lomnumzana Ngqabuto Mpofu bedluleke ukuyabona izihlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ungakhangela siphakathi kwamalanga ukuthi ngabe abantu bagijima kakhulu besiya lapha abaya khona ngenxa yefuwela kusekho kuhamba, abantu sebefakile. Ungakhangela mina lemvile lami lohambo lwami kodwa ndikhansilile ngenxa yokuthi sengiswela amafutha. Abantu baphambanisekile enhlelweni zabo eziningi, abasazi ukuthi bayenze kanjani.
Abalezi moto ezithwala uzulu bakhweze imbadalo yabo ngokuphindwe kabili kusukela ngomvulo, okudale ukuthi iningi ebelilesifiso sokuvakatsha lidedele emuva. Ngimele iStudio 7 ngisenyandeni, ngingu-Albert Ncube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Inzalo yakogodlwayo esihlala kumagombi amane omhlaba eze kukhefu lekhisimusi isiqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqindi sefilabhosi kusasa mhla ka 27 kumpalakazi eAvoca Cultural Center kulindawo. Bafuna ukuxoxisana babonisane ngokuthi kambe bengathuthukisa njani lesi sigaba ukuze siye phambili kwezentuthuko. Omunye wabaxoxela umbuthano ngumfundisi Nkululeko Chuma wachasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umcimbi ozenziwe Avoca Culture Center eSilabus, iveli Avoca Culture Center yindawo eyakhiwayo ukwenzela ukuthi abantwana bakogodlwayo babuye babuthane balungise izinto zakogodlwayo. So lo mcimbi uzaqala uzaba lamahlandla amahlanu. Khulume ngehlandla lokuqala. Ihlandla lokuqala kuzawuthiwa iGodlwayo Development Forum kumbe Godlwayo Development Indaba. IGodlwayo Development Indaba sizabe sixoxisana ngamaqhinga okuqhuba intuthu kogodlwayo. Kusiba nezinqumo ezizabotshwa ezizasuka lezo zinqumo kuproduce i-document ezahanjiswa ekhanselini, ihanjiswe ku-DA, ihanjiswe kuma-MP, ihanjiswe ezinduneni, ihanjiswe kuwonke ama-key stakeholders kwenzela ukuthi intuthuko yethu ikhanye ukuthi hayi thina singabantwana bogodlwayo nanke sifuna ukuthi sikwenze njalo sicela izibusiso. Izathi lelo hlandla selivule legodlwayo development indaba lapho esizabe sibe zikhulumi khona zikhuluma ngokuthi kathi intuthuko kuyini, what is development. Ezabe into izikhulume futhi zikhulume ngokuthi state of education bogodlwayo, sizaba le presentation on education, sibe le presentation on health, state of health ukuthi ezwezempila kahle kogodlwayo kumi njani, sibe le presentation on ama livelihoods kanti kuyini okwenza abantu baphile kogodlwayo, baziphilisa njani abantu kwinto okungenziwa. So sibe le presentation futhi on energy, climate change and environment, kuyini okungenziwa as source, alternative sources for energy. So ihlandla lokuqala leli godlwayo development indaba, sibuye kuhlandla lesibili ezawe lihlandla lemidlalo, kuzadlala unobhuti uzwayo ibhola, kudlale elokuqada elabomama, kube lomjako wamabhayisikile i-bike race. Lokhu kuzayo kuyikwenzela ukuthi abantu bahlangane babe ndawonye ngoba imidlalo yiyo vele izinto ezibuthanisa abantu, kanti futhi abantu bakugodlwayo bawuthakazelela. Kanti vele kugodlwayo kulama-soccer league labo-netball league, soccer league igodlwayo, soccer league kule insiza soccer development league, so indifa u-GSL kuyadlala ibhola khona phana, kuyathuthuka abantu abasha bethola amathuba okuphila nokuzithuthukisa. Kukanti kuzasekuqedelela ihlandla sesingena lapho kunikwa khona ama-awards, kuzaba la ama-awards anikwayo abenze kuhle, kanti vele igodla soccer league iqoqile kulama-awards abo kuma-sponsors balethile ama-sponsors ama-awards i-Triple M, omaranda, amajanki, mavuna babe khona njengama-sponsors, benazelela futhi ukuphumelela kwezo soccer league. Lihlandla lesibili lelo. Elesithathu ihlandla kuzaba lihlandla lokuthi sesinazelela abantwana bakogodla abayenze kuhle ezintweni ezitshiyeneyo, kumidlalo etshiyeneyo, kumahlandla atshiyeneyo, kuma-different disciplines. Umnyaka uqala usiyaphetha, eminyakeni edluleyo sifuna ukunazelela abantwana bakogodla abayenza kuhle. Lihlandla lesithathu after imidlalo. Sibuye kuhlandla lesine, kuzaba kungalihlandla lokuthi kwesiwe abantu bedlelana ndawonye kuxoxiswana, abantu bedobha inyama kudliwa ngumcimbi phela kagodlwayo. Ihlandla lesine lelo. Ihlandla lokugcina lwesihlanu kuzawe kulihlandla lokuthi kudlala kusenziwa i-music, kuzawe i-music gala, igodlwayo music gala, igodlwayo music extravaganza. Yikho lapho kulama-artist o-Jazz Maravina, omadlela, usikobokobo, obhamuzi, odivi, bonke abahlabeleli othatanzipho bonke bavabangenza abahlabeleli abaledumo emathebeleleni elizweni bazabe behlabela ubusuku bonke lapho futhi kuzaba le toilet kuqale ukhokiswane abantu babe baningi babikele injongo yomcimbi lilanga elabe lelise kakhulu.
Kuqalisa isikhathi bani kuphela isikhathi bani?
Sikukhangelela ukuthi ihlandla lakuqala lizaqala ekuseni ngo-9 kuzaze kutho ukuthi kuzaze kuse ngoba ihlandla lokucena le-music i-music gala izaba lihlandla lizokuzaba khona ubusuku bonke kuhlatshelelwa abakuthiwa amaculo ilandelele inkulumo ezakhulunywa kusasa izinqumo ezabutho kunja kusasa asishanga nenjeni sikhukhukazi sigola abantu abaso sizabe silazo izinduna zethu ubukhokheli bethu sethi gwaqa eyavoka kati abanye lilandelele kufacebook kubo-twitter sizazama i-live streaming kufacebook hambani kufacebook page ethiwa umcimbi kagodlwayo sikhangele ibizo elithi Nkululeko Juma sikhona phana siqoqile umcimbi kagodlwayo asambenini sikhangele khona phana sabe seliyazisa isili-updata ngoba onke ama-proceedings abe senzakala.
Lo ngumfundisi Nkululeko Juma ovela kogodlwayo omunye wabaqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yaleso siqindi. Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwe izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngalesi sikhathi sekhisimusi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abeqembu labalwa becatsha abe-Islamic State bathi yibo abalelunga elithiye ibhomba emzimbeni elidubuke labulala abanye abantu abathathu emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano be-Libya lamanye amazwe omhlaba izolo ngelanga lekhisimusi. Udlakela olunje soluyimvama kwele-Libya kusukela ngomnyaka ka-2011 kubulawa owayekhokhela lelo lizwe uMuammar Gaddafi. Ukuzamazama komhlaba okwenzakala edolobheni leSicily kwele-Italy kuthiye abantu abangamachumi amathathu belimele lanxa engekho ofileyo kuleyo ngozi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezivakatshele ekhaya zithi zididekile ngobunzima bempilo lesimo somnotho. Iningi lithi ikhefu lekhisimusi belingamnandi njengenjayelo ngakho bathi ukubuyela lapho abahlala khona sokubaphuzele. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxe labanye babo.
Behle ngobuningi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kweleZimbabwe bahlangabezwa ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo ngihlala eNkulumani kodwa ngisebenzela ngikhona lapha eSouth Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Ngithi ngibuye ekhaya lapha ngiye ngizama ukuthi sibone ukhisimusi singayidlala emuli. Uma ngifika lapha ekhaya ama-challenges engabe ngihlangane lawo ngama-challenges okuthi imoto yami ngibe sithwala mzima ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba ye-fuel. I-fuel iyahlupha ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama zinto zikhwelile, bafuna ama-bond, bafuna ama-USD nama-rand. Manje kunzima ukutholakala lapha. Iyathamba namuhla $2 kusasa $15 idifference yangkhona vele ikhwela so iphezulu kakhulu. Akunzima shame Africa.
Umnumzana Sipho Mawabeni wehle vela kwele Britane yena wehlukene labanye ethi ekhaya kumnandi.
Chisa, mina lokhu ngifikileyo ngifika on Thursday UK anyway. Njengoba ngilapha ekhaya lokhu ngihamba nje kuma private sectors izinto ziyatshintsha lama kungakaphumeli ngaphandle. angithumba lalo liqale liboyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle. Abantu abaningi private sector bakudiaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa i-construction ngani ukuhamba kahle. Le mgwaqo ngingabona emgwaqo from eGwanda siya lekhezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo.
Omnumzana Nyoni kavumelani lo mawabeni.
Mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe. Umbi. Bethi zospenda Xmas time le family yami. Hayi manje lapha kunzima la. Tuza khona zadura ukuthula nje la drink.
Kukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnumzana David Ndlovu.
I-Christmas yami ayizange ibe mnandi. Ngoba ukudla kakukho akulalutho. Into zonke ezikhwelile akula into enhle yonke into iyalayinela. So sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe.
Kukhala wonke umuntu imali iyahlupha. Amafutha ezimoto akatholakali. Njalo intengo zikhuphuka njalo nje. Ikhisimuzi kwabaningi ibiziqandela nje. Ngiyimele isidio 7 igama ngeza Jesus Banda.
Jays Marabini ehamba lomkhosi lodumi ngongola besithi ikhisimusi kudlalate labo elithi Ntunjambila. Sile Themba liukholisile liuzwa upuma ngapa emsakazweni we Studio 7. Haige silukuba lapa ushe lolwe tu lwala mshanje, wali valilisayo ngusitandegile mshla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.